Mazana nemazana vanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiyera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumakirinika ekanzura ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa havari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombonzi chimbomirai vashota, makadzi vamboona kuti vanosvika pati. Hakuna, tikatobvunza, tikatombomirira, tatoona kutoti iyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai, amai Angela Matanda, vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumakirinika ose ari munyika.
Sininga ruye rakawanda iso makliniks ese, then vanhu toenda tonobayirwa kupi kumakliniks edu? Tisaungane sezvo hapana kana social distance tete, muruzviona hapana kana social distance, hapana. Tatobva kudzimba pamwe tototora COVID yacho pano, nokuti hapana social distance, hapana kana hatina masanitizer, hatina chii chete, tirungobatana ipapa nao. Munhu like iyo yacho haisi kufamba, like iyo yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda tadispesa, vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro, avo vabva kuMount Pleasant, vatiwo vangi vatenderera makirinika akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga, vakati vaziviswa kuti paparirenyatwa nekusalimugabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makirinika akati wandei, bhikozi makiriniki mazhinji asakuna kana mushonga. Tungonzi endai kugomo kana kuparirenyatwa.
Mutauriri weparirenyatwa vaLinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba, chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana evanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zviri nani kuti tiite kasystem kekuti manage vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccinations, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vatoona vauya 500 totovabhuka fomangwana. Tichingoenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonya kuungana pano pachipatara, uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa. Vari kuramba vachingoedza mazuva akawanda, saka tiri kuona sistemu iyoyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu, asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji zhinji kachona tinowana vanhu vanosvika kana kuti 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi, avo vanga vari muraini rekunyoresa, vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa, asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoresa tozobayiwa, tozobhuka tozoziva kuti tichibayiwa. Ndatongofunga ndikuya chi straight inobayiwa vaccine yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere checovid-19, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633, uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.